Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 10 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana vechikoro gumi nevaviri vepachikoro cheTongwe High School kuBidebridge vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 kubva zvavhurwa zvikoro nemuvhuro svondo rino. Hurumende inoti ZUPCO ndiyo yega ine mvumo yekutakura vanhu mumaguta. Mangwana mugovera, America ichacherechedza kusvika makore makumi maviri kubva zvayakarwiswa nevanopfurikidza mwero muna 2001. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana 4 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi maviri nevashanu 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro kwakare. Izvi zvasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi maviri nemumwe 4521. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine gumi nezvisere rine makumi mashanu nevapfumbamwe 118,059. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevana 2,805,224. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine zana nemakumi manomwe nevashanu 1,796,175. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadero, bazi redzidzo yepasi ravhuma kuti vana vechikoro vanosvika gumi nevaviri vepachikoro cheTongwe High School mudunhu reBidebridge vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 kubva zvavhurwa zvikoro nemuvhuro svondo rino. Vana vashanu vanonzi vakawanikwa vaine chirwere ichi nemusi wemuvhuro, vamwe vanomwe vakazowanikwa vaine chirwere ichi mukati mesvondo rino. Izvi zvinotevera kuvhenekwa kunonzi kwakaitwa vana ava pamwe nevarayiridzi pakavhurwa zvikoro sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano pamwe nebazi redzidzo yepasi. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vatenda kustudio 7 kuti pane vana vakawanikwa vaine chirwere ichi paTongwe High School, asi vanoti bazi ravo richashanda nebazi rezveutano mukubata nyaya iyi nenzira inotarisirwa, vachiti vabereki havafaniri kutya. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezveutano mudunhu reBidebridge, Dr. Lenos Samere, kuti tinzwe zvizhinji. Asi bazi rezveutano rinonzi rakaendesa chikwata chenyanzvi cheRapid Response Team nemamwe mapoka kuti vaongorore kana chirwere ichi chakanga chapararira kune vamwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navandoro pamusoro penyaya iyi.
Hongu pachikoro cheTongwe pane vana vabatwa nedenda reCOVID-19. Asi zvese zvichakaringana, takabatana nebazi rezveutano, hapana kutyisa kwazviri kuita. vabereki ngavasavhunduka zvavo uye muzvimwe zvikoro zvese zvatinazvo tiri kushandisa tinoti standard operating procedures edu kuti tinenge tichicheka tichitarisa matemperature tichikurudzira kupfeka mamaski tichiita social distancing saka zvimwe zvese izvo zvakanaka sezvazviri.
Bazi renyu redzidzo yepasi raikurudzirawo kuti varayiridzi vabayiwe nhomba vasati vadzoka kumabasa. Zvakabudirira here izvi?
Vamwe varayiridzi vakawanda zhinji vakabayiwa vaccination, vasina tiri kuramba tichivakurudzira kuti vabayiwe kuti vadzivirire denda iri recovid-19. Zviri kutifadza chaizvo nekuti ivo vari kuita kuti vazvichengetedze uye vachengetedze vana vavanenge vachidzidzisa uye nemhuri dzavo nevavanogara navo munharaunda.
Tainzwa vabereki vachigunun'una kuti vari kunzi nehurumende vange vachiwanisa zvikwanisiro muzvikoro. Yakamira sei nyaya iyi pari zvino? Vakawanikwa here vabereki vachibudirira kupa zvikoro kana kuwanisa zvikoro zvikwanisiro izvozvo?
Hurumende haina kukumbira mapipiki kuvabereki, yakangoti dai vabereki vabatsira nekutenga mamaski ave seyunifomu inongoendeswa kuchikoro nemwana. Hurumende yakaburitsa mari inoita 500 million zvekutenga mamapipi akaita semasanitizer nezvakangodaro daro. Saka chaingokumbirwa chete ndechekuti vabereki vange vachikwanisa kutengerawo vadzidzi mamaski.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rehurumende rinoona nezvematunhu, iro rinoonawo nezvekutakurwa kwevanhu mumaguta relocal government, rinoti kambani yeZupco ndiyo yega yakapiwa mvumo yekutakura vanhu mumaguta, richiti vamwe vose vanoita basa rekutakura vanhu vanosungirwa kuita hurukuro nekambani iyi kana pane zvinonetsa. Vachipindura chikumbiro chakasvitswa kuhurumende nesangano rinomirira vachairi nemakondakta reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUTCO, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo, vanoti kana hurumende yadzika mirayiro kana kuti polisi, hazvigoni kungoisendeka parutivi vachiti kuti mutemo ubviswe. Zvinotoda hurumende pachayo yakadzika murayiro uyu. Amai Chombo vanoti vanokurudzira vose vanoita basa rekutakura vanhu kuti vaende kuZupco kuti vakwanise kushanda mubasa ravo.
Muhurumende yeZimbabwe takanangana nezvekutakurwa kwevanhu mumaguta, unoti ZUPCO ndiyo yoga yakapiwa basa rekuona uye kuita basa rekutakura vanhu. Nekudaro vose vanodakana kuti vane zvikumbiro kana muono wavanawo vanosungirwa kugara pasi neveZupco kuti vatsvake nzira dzekuti basa ringafambiswe sei. ZUPCO yakavhura mukova kune vese vane chekuita nezvekutakurwa kwevanhu mumaguta kuti inzwe maonero uye mafungiro avo pachirongwa ichi.
Amai Chombo, sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinotivo vashandi vazhinji vezvekutakurwa kwevanhu vane zvinovanetsa asi havana kwekupotera kana kwavangaenda nezvichemo zvavo. Munotii kwavari?
Chekutanga ndechekuti zvichemo zvakasiyana siyana uye zvinogona kugadziriswa nenzira dzakasiyana. Takanangana nevashandi, kune masangano anomirira vashandi akawanda munyika muno, kusanganisira bazi rinoona nezvazvo Republic Service Labour and Social Welfare. Ikoko ndiko kwavanokwanisa kuwana rubatsiro ruzere.
Zvekare ZUTCO inoti ZUPCO yakakonzera kurasikirwa nemabasa kwevanhu vazhinji, ichiti panofanira kugarwa pasi kuti pakurukurwe nekuti ZUPCO zviri pachena kuti haisi kukwanisa kuita basa iri yega. Munoti
kazhinji kana hurumende yasunga chisungo ino yetinoti nechirungu policy, haidzokeri shure, asi kuti chingatoitwa kuongorora nzira dzinoenderera nezvisungo zvinenge zvatarwa. Zvisungo zvehurumende hazvisarudzi kuti ava kana kuti ndivanangani. There's no alternative to government policy.
Ko iro bazi renyu rinoregerei kungoita musangano nemasangano anomirira vanotakura vanhu kuti nyaya iyi igadziriswe kamwe chete zvipere.
Sezvanamboreva pakutanga, sangano rezupco ndiro rega rakapiwa masimba uye basa rekuona nezvekutakurwa kwavanhu munyika muno. Nekudaro vemasangano ngavaedze nepavanogona napo kugara pasi nevezupco kuti vatsvage nzira dzingaita kuti basa rifambe zvakanaka uye kuumba kudyidzana kunoendesa nyika mberi.
Amai Chombo, ndeapi mashoko amuinawo kune avo vose vanotakura veruzhinji?
Hurumende haisi kudzokera kushure panyaya yekuti zupco itakure vanhu mumaguta. Zvakare ichi chinotori chisungo chakaitwa nehurumende iye atinoti polisi. Nekudaro avo vose vane michovha inotakura veruzhinji munosungirwa kuenda kuno munopinda muzupco franchise kuti mukwanise kuita basa. Hurumende icharamba ichitora matanho akaomarara kune vose vachawanikwa vachityora zvisungo izvi. Sangano rezrp richange richisunga avo vose vachaita nharo dzokuramba vachitakura vanhu vasiri muzupco franchise. Tinokurudzira veruzhinji zvakare kuti vasakwira michovha isiri yezupco nekuti naivowo vanenge vachibatsira kuparwa kwemhosva, nekudaro vachasungwawo.
Avo vange vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu, amai Marian Chombo vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mangwana mugovera, America iri kucherechedza kusvika makore makumi maviri kubva zvayakarwiswa nevanopfurikidza mwero muna 2001. Vanopfurikidza mwero ava vakapamba ndege ndokudzishandisa sezvombo kurwisa zvibakwa zvinoti World Trade Center muNew York, muzinda wePentagon muVirginia neStony Creek muPennsylvania musi waGunyana 11, 2001. Izvo zvakasiya vanhu vakawanda vafa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo nhatu idzi mangwana mugovera vachicherechedza zvakaitika muna 2001, izvo zvakapa kuti America ipinde muhondo yekuAfghanistan ichirwisa chikwata cheAl Qaeda icho chaitungamirwa munguva iyi nemuchakabvu Osama bin Laden. Mumwe wevanhu vaiva muAmerica munguva iyi, Dr. Gadziro Gwekwerere, vanoti chironda chakasiwa nechiitiko ichi chichiri chinyoro sezvo vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7.
Tinorangarira zuva reSeptember 11th nokusuwa nokurwadziwa kukuru.
Semudzimai anogara imomo muNew York, mungati imi zvinokubatai sei panosvika zuva iri?
Ini ndakapinda muNew York njodzi ichangobva kuitika, asi ndakasvika pachine kurwadziwa nekushungurudzika kwevanhu nokuda kwechiitiko ichochi. Madzimai mazhinji tinoona akabatikana zvikuru nokuti mudzimai ndiwe mubereki. Kungonzwa kuti mwana murume vashaika zvisina kana kuti vairwara vangobuda zvakanaka naka vachienda kumabasa, vamwe vangobuda zvakanaka naka vachienda mudhorobheni wokungonotenga zvavaitenga, wongozonzwa kuti munhu washaika. Munhu unobatwa neyatinoti shoko pachirungu, ende zvinokonzeresa kushungurudzika kwepfungwa, traumatization, nemhaka yekuti zvinhu zvinenge zvisina kutarisirwa zvinongouya nokufundusa. Tinoonawo mamwe madzimai akatoremara, kuremara panyama chaipo, kutyoka nhengo dzomuviri kana kuita zvimwe zvirwere zvakakonzereswa nekuda kweaccident iyoyi. Pakadonhedzwa ndege dzichidhuma midhuri yemabuildings, vamwe vaitova mumabasa madzimai imomo mumabuildings, saka vakakuvara. Vamwewo ndo vakakuvara papfungwa pokuona zvavakaona zvava vasingatarisiri vanhu nouwandu hwavo vachishayika. Nokuti njodzi iyi njodzi yakauraya vanhu vanokwana zviuru zvitatu panguva imwe chete, saka zvinhu zvinotyisa. Vamwewo vakarasikirwa nevatinoti vaivachengeta mabreadwinners.
tichitarisawo vamwe vakarasikirwa neupenyu pazuva irori, mungapewo nhoroondo yekuti zvii zvamunoona imomo muguta renew york zuva iri panenge rasvika.
Kuna varume navakadzi vatinoti mafirst responders vaya vanoenda vachinoda kudzimura nokunyurura vanhu vakanga vawirwa nemudhuri. Vamwe vacho vakazowirwawo kuti nemudhuri imomo vakashayika. Saka mhuri dzavo madzimai avo akazongosara asina anoriritira kana kuti anobatsira, zvinova zvinhu zvinoshungurudza. Specially rufu runorongwa nomumwe munhu kungokurongera, vanhu vongoshayika. Saka zvinhu zvinoshungurudzika zvikuru zvokuti kana zuva iri rasvika, madzimai kana muzvikoro chaimo vanhu vanorangarira zuva irori vachiita zvakasiyana siyana. Vamwe vanodzimika zvimureza zvitukutuku zveamerica, vamwe vanoda kushanyira nzvimbo yacho yemunew york nokuti pane pakaitwa chidziro china mazita avanhu vose vakashayika ipapo. Saka vanhu vanotobva kune dzimwe nyika vachiuya kuzoona, vamwe vanoda kucheta maruva, vamwe vanoda kungoona havo mazita vachimavirenga. Saka zvinhu zvinoshungurudza zvikuru ende zvatisingatarisi kuti zviitikewo.
Avo vange vari Dr. Gadziro Kwekwerere vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari parunhare kuFlorida. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. ZimLife.com hurumende inozivisa kuti hapana chizvarwa cheZimbabwe chinofanirwa kutadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 pamusoro pekusave nemagwaro anoratidza kuti ndiani kana kuti ID. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vanoti zvinenge zvakakwana kana hama, mugarisani wemunhu kana sabhuku akapupura kuti munhu asina mapepa uyu vanomuziva. Museum Life makare vanorwira kodzero dzevanhu vamakomborero aruzivishe vamhangarira kumatare edzimhosva Magistrate Amai Judith Taruvinga vachivapomera mhosva yekusataura chokwadi panguva yavakange vachitongwa. Vaaruzivishe vakange vari mudare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. MuChronicle, hurumende iri kuudza zvikoro zvakazvimiririra kana kuti private schools kuti idzorere mari kuvabereki mushure mekukwidza mari yekudzidza vasina kupiwa mvumo nehurumende. Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvakakwidza mari yedzidzo nezvikamuzana kubva muzana 100%. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Manhero akanaka vashandi vestudio 7. Shuviro yangu pakurarama dai kuri kuti Mwari aindichengeta, ndaizoshuvira kuona vose vanoti ndoo varidzi veZANU PF vanoshungurudza vanhu. Paiwana rimwe bato raizotonga tichiri vapenyu, ndaishuvira kuti vose ivavo vaiswe mumajere kudzamara panoperera upenyu hwavo. Nokuti mukati menzvimbo nenyika dzatigere hazvirevi kuti takagara zvakanaka, asi kutiza utongi hunoudzvanyiriri hunoitwa nevanhu vanoitwa sevasina kuberekwa nemurume nomukadzi. Paupenyu vanhu vanotambudzika kusvika pakupererwa nokuda kwevanhu vanenge vachishungurudza vanhu, vachiuraya vanhu zvisina tsarukano mukati menyika inova yavakabarirwa.
Makadi vashamarari vese vestudio 7, ini ndinoitwa Kodza ndiri kuCape Town, South Africa. Ndokumbira kuvhunza panyaya yeMDCT neMDC Alliance yavari kuramba vachinetsana nayo yekunzi MDC Alliance haizipati. Kuti mubvunzo wangu uri pakuti dei kuri kunzi Chamisa akahwina zvikanzi ava president ndiye ahwinwa, zvikatenderwa kuti ndiye ahwinwa, zvaizofamba sei? Which means president aizova president weMDCT here? Ndo pane mubvunzo wangu mukuru pandoda kubvunza ipapa, kuti MDCT ndiyo yaizotora upresident wacho here kuna Chamisa?
vanhu vakaregerera vanochiindirira mberi chaguma yoda kuisa mutemo wekuti vanhu kuzimbabwe vose vasengwe nemazopukoteini chaivo vamwe vari pamusoro vamwe vakasungigwa mumabhuti svingo iri nyika iri kufamba zvakanaka
makadi zvinenge pastudio 7 ana mukoma jonga anatanonoka wande aiwa ndongoti mdc pamberi nemdc alliance yaprezident Nelson Chamisa chero president Nelson Chamisa akachinja zita rebato chero vakariti chemuti isu tinongotevera iwo president Nelson Chamisa ndoda kuti ndo vatiri kuda kuvhotera 2023 ndongoti kuma kuvanhu vese ngativhotere mdc alliance ngatisavhotera ZANUPF ZANUPF haisina musoro yatiurayira nyika zvese izvezvi zvii ndinonzi Lakson Jindiro ndiri kuno Gogwe North kwachirere
makadii pastudio 7 apa tirimo zvedu tiri kushupika muzimbabwe umu zviri kunzi zvikoro zvakavhurwa asi wana chaivo chaivo kuchikoro kwacho maticha asi kuuya vana vari kushupika transipoti hakuna vana vanenge vakazara munzira havana chokufambisa kupedza chikoro vakangozara munzira havana kuti vanoenda kumba sei maschool fees akakwidza vakaita top up vari kuti vana chaivo chaivo vachadzidza mazuva akawandisa asi maticha asi kuya muHarare vana vari kuchingana enda chikoro vamwe vakaenda nhasi vamwe mangwana vasikaenda everyday saka tichaziva kuti todii tichikushupika zvisingaiti
murisei vana mukoma Blessing Zulu vana mukoma Tananoka Wande pastudio 7 apo vana mukoma Jonga Kandemiri vana sister Marvelous murisei mose nevamwe vandasiya kurisei narobasa ndoda kungotaurawo zvangu nyaya yamhonzora kuti mhonzora ngaazada kutamba nenjere dzedu mani mhonzora anyangadza mhonzora ari kuda ku ari kuti iye zvaari kupuwa neazano nanamunangaro wake oona sekuti pamwe isu tiri kudyawo hatidi mhonzora hatimudi mhonzora hatiifi takambotomuda harina kana zvaanotibatsira nazvo anongotova munangarwa iye pachake saka mhonzora uyoyo ari kuzvinetsa ende hapana munhu anomuvhotera tiroda vachamisa kwevo vaseiko vachinyanyaidza zvatinoda toda vachamisa full stop
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vemuAmerica vazhinji vanoita nekumirira avo vasingadi kunzwisisa pamusoro pekukosha kwekubayiwa nhomba yecovid-19 vaBiden vazivisa kuti vanhu vose vanoshandira hurumende yeAmerica kana kuti federal government vanosungirwa kuva vabayiwa nhomba yecovid-19 vaBiden vakasainawo gwaro rinopa masimba kubazi rinoona nezveutano pamabasa reoccupational safety and health administration kuti inyore mitemo inomanikidza makambani ose emuAmerica ane vashandi vanopfuura zana kuti vashandi vavo vose vabayiwe nhomba yecovid-19 kana kuti vavhenekwe covid-19 svondo roga roga.
I'm announcing that the Department of Labor is developing an emergency rule to require all employers with 100 or more employees that together employ over 80 million workers to ensure their workforces are fully vaccinated or show a negative test at least once a week. Some of the biggest companies are already requiring this. United Airlines, Disney, Tyson's Food, and even Fox News. The bottom line, we're going to protect vaccinated workers from unvaccinated coworkers.
VaBiden vati nyika yakatarisana nenguva yakaoma izvo zvinoda kuti padzikwe mirayiro inoita seyakaoma sezvo denda recovid-19 richinesu kwechinguva. va Biden vashoravo vamwe vamiriri vavanoti vari kutaura zvemanyepo pamusoro penhomba yeCOVID-19 vasingakurudziri vanhu kuti vabaiwe nhomba.
So here's where we stand. The path ahead, even with the Delta variant, is not nearly as bad as last winter. But what makes it incredibly more frustrating is that we have the tools to combat COVID-19 and a distinct minority of Americans, supported by a distinct minority of elected officials, are keeping us from turning the corner. These pandemic politics, as I refer to, are making people sick, causing unvaccinated people to die. We cannot allow these actions to stand in the way of protecting.
Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze zvizhinji.
Va Biden vataura ivo kuti vanhu vakati wandei muno muAmerica vari kuramba vachibata chirwere cheCOVID-19 pamusaka pekuti havasati vabaiwa nhomba, uyezve vakawanda vari kupinda muzvipatara neCOVID-19 vanhu vasina kubaiwa nhomba. Vari kutora chinzvimbo chevamwe varwere vanouya nemaheart attack kana zvimwewo zvirwere sana cancer zvatagara tichisangana nazvo. Saka vaBiden vari kuti ivo kuti maAmericans akawanda anga ari kuchengetedzwa kana kuita protected, vakurudzira matanho avaanaunza nhasi anosanganisira kuti pave nerequirement yekuti vashandi vese vehurumende muno muAmerica vange vakabayiwa nhomba, uyezve macontractors anoshanda nehurumende anotarisirwa kuti vashandi vavo vese vange vakabayiwa nhomba. Kotizve vaya maemployers ari muhealthcare sector vanotarisirwazve kuti vashandi vavo vange vakabayiwa nhomba. Kozotiwo private employers anoemploya more than 100 people vari kunzi vari kukurudzirwa zvekuti vashandi vavo vabaiwe.
Zvokumanikidza vashandi vehurumende yavo kuti vabaiwe nhomba hazvinetsi here pasi pemutemo wemuAmerica?
Hongu, kumanikidza vashandi vehurumende muno muAmerica kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19 zvine mutauro. Asi vaBiden vataura ivo kuti vane simba rekuti vaimplemente mamezures akaita seiwayo yekuti munhu wese anoshandira hurumende ange abayiwa nhomba. Vanoti ivo roo yavo semutungamiri wenyika ndeyekuti maAmericans ese ange ari protected, and nenyaya yeCOVID-19 vashandi vese hurumende muno muAmerica vanonzi vabaiwe nhomba.
Chii chakonzera kuti vatore danho iri?
Danho iri rekuti pave nemarequirements ekuti vashandi vematanho atataura aya vabaiwe nhomba akonzerwa nenyaya yekuti COVID-19 iri kuramba iri kupararira muno muAmerica.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vana vechikoro gumi nevaviri vepachikoro cheTongwe High School kuBidebridge vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 kubva zvavhurwa zvikoro nemuvhuro zvondorino. Hurumende inoti ZUPCO ndiyo yega ine mvumo yekutakura vanhu mumaguta. Mangwana mugovera, America ichacherechedza kusvika makore makumi maviri kubva zvayakarwiswa nevanopfurikidza mwero muna 2001. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.